Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 6 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi iri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavo vezanupf ndovanhu ndokutya vachiziye kuti vanhu vatopandaka vaenda.
Bato reCCC ropomera vaenergy mutodi mhosva yekuvhiringidza musangano waro kumasvingo.
Pandasvika paya ndichitevera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver topataona vanhu veCCC vaunganidza matombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kuroad kwataa takamira
asi vamutodi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya muzvina bhizimusi anodyidzana nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakuda tagwirei vopomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCCC riri kupomera vari kumirira bato reZANUPF musarudzo dzedare reparamende kuBikita South vaenergy mutodi mhosva yekuedza kukanganisa musangano waro wekutsvaga rutsigiro pabaradzanwa kumasvingo nhasi. Vamutodi vari kupomerwa mhosva yekuridza pfuti pamusangano uyo. Asi ivo vamutodi vati ndovatanga kudenwa nevatsigiri veCCC. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamende kuBikita South vaenergy mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano weCCC pabaradzano apo vanonzi vasikane vechidiki vebato ravo vakabudisa futi ndokuridzira vanhu izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vajohn mpanduki vaudza studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo pfuti yaridzwa
Ya itokwani tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavo vezanupf ndovanhu ndokutya vachiziye kuti vanhu vatopandaka vaenda
izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mubato reCCC mumasvingo vagodfrey madzikanda
kana vachinotaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kudhara kuti kati mukanzwa ndati handiwe musaro wavanhu tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinonzi hasati asungwa
vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo asi vachitaura neStudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mbiri zvonga iyi
pandasvika paya ndichitevera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver nemota yake topataona vanhu veCCC vaunganidza matombo murwe matombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kuroad kwataa takamira pavambotanga vapfuura mota ya driver ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadziri paconvoy yedu tada kuti titaure kuti musadaro chii chamakuita taona kuti havasi kana kutomboteerera kana kuita sei tatiza tichibva ipapo
vaenderera mberi vachitiwo
vatazokaruka vatova paindaneti kuzwa paita sei paita violence ZANUPF yaita violence ivo varivo vatora mumatombo vakarova mota dzedu dzezavarova mota yeGD6 yedu yanga yakatakura ufu kuita kurufu nekuwadisenda saka tashaya kuti zvinoreva chii kuti vari kuda here kuti vatanishe zita reZANUPF vari kuda here kutanisha zita rangu iri saMP aspiring MP kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process
mutauri weZANUPF masvingo vapepuka chiwewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhiri zvonga
saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo isu hatishungurudzi vanhu president vedu vanotaura zvipa Saka jeka kuti atina nguva yekuita mirishonga.
Asi vanoona nezvefambisa kumabasa musangano Crisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena.
Chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana dzasati yave ready kuti iite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi.
I need to check ni the provincial command ikumasinga.
Kukanganiswa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato reCCC rakarambidzwa kuitwa musangano munhandare yeTsovani kuChiredzi uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwaChiri Growth Point. Mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yeCCC. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tichiri panyaya iyi vachamisa nhasi vaendawo kuzaka uko vaudza vanhu kuti vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo.
Vanopera zvanhu pevhi yapera. Bye bye urombo, bye bye.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari kuzaka kumasvingo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mabishop eRoma pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzemirizhonga dziri kuwedzera kusanganisa kurohwa zvakaipisisa kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaObei Shava neZuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro ravaburisa iri, munyori mugungano remabhishopu eRoma iri, vaTravis Moyo, vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisiyane nenyaya dzemirizhonga.
Kusiyana kwemapato atinawo epolitics ngakusaunzarusaruro, kusaremekedzana. Tine mainstitutions akatikoshera, akafanana neavanochengetedza runyararo, vezek nemakotsi. Ngavaite basa ravo vasina rusaruro, vaite basa ravo nemazo, vakai support.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachikurudzira vanhu kuti vaite sarudzo murunyararo, asi vanopikisa vari kupomera vasori nhengo dzebato ravo reZANPF nemapurisa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. NeZuro, gweta rine mukurumbira munyika, vaObei Shava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa pamwe nemumwe anovabatsira kuita basa nevanhu vanonzi vainge vanyepa kuti vanoda rubatsiro rwavo segweta muHarare. Bepanhau repadande mutande reZimLife rinoti vanotengesa mumugwagwa kuBelvedere vakaona vaShava vachirohwa, vanoti vakavarwisa vainge vari motikari mbiri dzinoti yeMercedes Benz sedan neToyota GD6. Vakashanyira vaShava mushure mechiitiko ichi vaDanford Ngadziore, kanzura webato reCCC, vashora zvikuru zvakaitwa izvi.
Purisa vakaudzwa ende hapana zvakadini tarikavhwa or even atasungwa. So itarisiro yangu tipawanikwa paine justice nyaya yekurohwa kwavo.
Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANPF, vatakadzwa mugwadi, vati bato reZANPF rakarwira kuti vanhu vashande munyika vakasununguka uye haridi zvemirizhonga.
Nekuti ikobhero yavo kuita mabasa avanoda munyika yavo yakasununguka. Saizvozvo, zvingava zvinoshamisa kuti bato vakaita basa guru rakaita seiraro nhasi rotanga kupomerwa mhosva dzekuti aaa zvange rakavhiringidzwa vanhu. Asi tinoziva zvedu kuti vose vanoita izvozvo vanenge vachisanganisa. Kana kwaitika matambudziko akadai, ngavanomhanyira kumapa. mapurisa, mapurisa wata ungoro hotsa, dakora kuti nani vanenge vaita mabasa ombesha ukona zvabai.
Mutauriri wesangano rinoona nezvemagweta munyika, Relo Society of Zimbabwe vaRichard Chidza, vashorawo zvikuru mhirizhonga yakaitwa kuna vashava.
Society of Zimbabwe rakatyamadzwa nekutyiswa nekurohwa zvakanyanyisa kwakaitwa gweta rinomirira kodzero dzeveruzhinji uye ari nhengo yedu anonzi Beshava nezuro. Kunyange zvazvo tichiri kuongorora nyaya iyi, Law Society iri kutyiswa nemifananidzo iri kutenderera yavashava iri kubuda pasocial media uye tinoshora zvakanyanyisa kushandiswa kwemhirizhonga.
Mamwe masangano ashoropodza kukuvadzwa kwavashava anosanganisira Amnesty International, the International Commission of Jurists, ICJ, avo vati kukuvadzwa kwavo kunouya vachangobudirira nemamwe magweta kuchenura mumiriri weHarare West Muzvare Johana Mamombe naMuzvare Cecilia Chimbiri vebato reTriple C pamhosva yavaipomerwa yekuti vainge vanyepa kuti vakapambwa muna 2020. Vamwe vatumira mashoko kuvatori venhau vachishushikana nezvakaitika kuna vashava vanosanganisira Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nesangano reWorld Council of Churches uye mutauriri webato rinopikisa reTriple C Muzvare Fadzai Mahere vesangano reZimbabwe Human Rights Association nevesangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachambobvunzurudza kumakamba avo kuti nyaya yavashava yakasvika here kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masangano anongorora nyaya dzeuori anotora The Century neOpen Secrets aburitsa gwaro riri kupomera chipangamazano chemutungamiri wenyika muzvinafundo vakuda kwasheta gwirei mhosva yekushanda nebhanga guru renyika kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering kuti vatenge migodhi miviri inoti bindu raNickel neFreda Rebecca Gold Mine. Gwaro iro rinonzi France Fakes and Facades raburitswa nhasi. Vatagwirei vanonzi vakatenga migodhi miviri iyi nemari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti US $60 million. Studio 7 aina kukwanisa kubata vatagwirei kana gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi vatagwirei vakatemerwawo zvirango nehurumende yeAmerica vachipomerwa mhosva dzeuori. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zisininga weStudio 7 abata nhengo yeZanu PF vari vanogara muno muAmerica Dr. Frank Guni kuti tinzwe mafungiro avo.
Maonero edu ripoti iri kuratidza pachena kuti it's yet another effort to sabotage our elections system and to influence vanhu vemuZimbabwe sezvo totarisana nenyaya yesarudzo.
Sei muchidaro Dr. Guni?
Mukaongorora iri kunzi so-called investigative report muchaona kuti iwe vakatorinyora vanobvuma kuti vakaita rely on mostly a single source, the so-called whistleblower. And iwe pachawo mukaverenga maripoti avo iwayo anonyatsotaura kuti vakaita dambudziko rekuti vawane umboo hwakakwana hwekuita verify zvinhu muno muZimbabwe. Saka zvimwe zvizhinji zvavari kunyorawo mundo zvatinoti muchirungu conjecture and suppositions. Zvisinei, tinoona sekuti ripoti iri raburitsirwa kuti riite influence kana kuti ripushe vanhu towards a certain area kana kuti certain other political parties. Sezvo tatarisana nesarudzo.
Batei muromo muri ipapo. Sei muri kuti rinorerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya makatarisa nyaya yesarudzo?
Mukaona kuti iro ripoti irori rine vanhu vakawanda zvikuru vari musangano wedu weZanupiefu vari kunongedzerwa asi vasina kupiwa mukana wekuita right to reply. Uye zvekare muchaona kuti zvavari kuti izvo humboo hwavainavo kana kuti ndo magwaro avakawana kubva kuna whistleblower. These things happened in 2021, 2 years ago. Vanga vakamirirei? Vanga vasingade kuribudisa sei ripoti iroro? Vazomirira nhasi uno kuti tasvika pamaelections ndopavakubudisa this so-called investigative report.
Matano api akatorwa nehurumende iri kutungamirirwawo nebato renyu nenyaya iyoyi?
nyika dzese dziri pasi pano dzinoita mabhizinesi makambodzo vachishambadza kuti vanofambisa sei mabhizinesi avo. Mukaona zvavari kutiwo ndo marecommendations, varikuda kutoti Zimbabwe isukirwe kuti iise nyaya dzemabhizinesi ayo online kuti vagopota imovo vachipinda vachiona kuti tiri kunzvenga sei zvitarafu kana kuti masanctions. Hatisi kuzoita izvozvo, ngavaitire dzimwe nyika dzavanoda kudherera vachiti kwete kuda kunyepera vanhu.
Avanga vari nhengo yezano PF, Dr. Frank Guni, vari parunhare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan Zabata vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ripoti iri kutionesa kuti bhanga guru renyika rapindwa napongwe uye harisisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunga richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita sevhisi yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Patsanangure zvishoma ipapo kuti sei muchidaro.
Ko zvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gurei vachitora mamiriyon pavadira vachibuditsa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis yegovernance munyika medu. Vatagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru vamaguhu, zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndo inonzi organized crime, ukoronyera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda, vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mining companies, zvinoonesa kuti midzira yehuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru, nekuti kureserve bank kwacho namangudya ndo basa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vana mangudya varimo mazviri, zvoreva kuti naminister of finance vamutuli nube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi.
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka, asi mitemo haikwanise kuzviinforsa yega, inoinforswa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforsa mutemo kana vanhu ivovo vaine huori, mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa refreeze yemucongress vaJoseph Makamba Busha nasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamwe nekuzivisa vachakwikwidza vakamirira bato ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMakamba avo vaive panzvimbo yechina musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 vati rwendo runo vachakunda zvine mutsindo.
Avo vari muhurumende vakauya pamberi pedu takaona basa ravakaita, asi basa racho zvizhinji zvavakaita hazvina kugutsa mhuri yeZimbabwe.
Vatiwo chimwe chinhu chavachaita kana vachinge vakunda musarudzo kuvandudza bumbiro remutemo wenyika kuti ribvise masimba kubva kuvatungamiriri richiendesa simba iri kune veruzhinji.
Saka bumbiro racho harina kupa masimba kuwana, rakapa masimba kuvatungamiriri wehurumende. Tuda kuti masimba aende kuwana.
Vabusha vane nhengo pfumbamwe chete dziri kukwikwidza musarudzo dzeparamende uye vati vachashanda nemamwe mapato kana vakakunda kuti vaumbe hurumende. Vari kupupidza vakamirira bato iri kugariba amai Doras Chiweshe vati vachasimudzira madzimai nevechidiki kana vakakunda.
Hii kugariba tiri kuda kusimudzira madzimai, kuda kusimudzira vechidiki nana mai vakura uye zvisikaridzwa ndichabuda nekumareserva kwese andichanobatsira vasati vakugona kutoti vakura vasati vasagone kuzvibatsira.
Vabusha vati vachaita misangano muHarare vasati vatanga kutenderera nenyika yese. Zvichakadai vari kupukidza musarudzo vari kugunununa kuti havasati vapiwa gwaro revavhoti sezvinotarwa nemutemo wesarudzo. Vachakwikwidza vakamirira TCCC kukuwadzana East vachauton wende vaudza Studio 7 kuti vave nesvondo rese vachienda kuzeki vachitadza kupiwa voters roll.
Pese patinoenda musi watakaenda takatozosekerwa mapurisa nezuro takatiriko vari kuramba vachitaura kuti tichakupai kana raredi. Hatizive kuti rinoita redi zarini. Mutemo uri kuiye unoti makandidates ese anofanira kupiwa voters roll pachena.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairwanya vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti veZANU PF vatove nevoters roll kare.
So ZANU inayo voters roll. Ma MPs eZANU nevamwe vari selected vanayo, vanotofamba nayo vachikambena vachiunganidza vanhu vavo vachiita.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF zvakare vari kukwikwidza vakamirira bato iri kuBhowera West vatafadzwa mugwadi vati vachakamirirawo gwaro revavhoti.
Isusu hatisati tapiwawo semacandidates acho voters roll, tose hapana ati apiwa kubva kuzeki. Ende tinovimba kuti zvichida kuda pane zvinhinga mupinyi zviripo kana kuti zvikonzero zvavasati vatipa, saka saizvozvo hatigoni kuvamhanyisa.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza musarudzo vachapiwa voters roll, uye mukuru anoona nezvesarudzo muzeke vautoile Sligwana vachazivisa zvakawanda pamusangano wavachaita nevatori venhau nevanoongorora sarudzo nemusi wemugovera muHarare.
Tichange tichitaurana nevari kuuya munozuku kuzoongorora maelections edu nisi wemugovera nenguva dza11.
Gweta vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti ZEC yave kutotyora kodzero dzevachakwikwidza nekusavapa voters roll, vachiti vanofanira kuwana gwaro iri nguva ichipo.
Saka kuitwa kwakuitwa neZEC vatotyora mutemo already nekuti vanofanira kunge vapa vanhu mavoters roll avo vose vakabudirira kunominatwa kumirira vanhu.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yazivisa nhasi kuti yambomira kuvhura bhodha rayo neSomalia rave nenguva yakareba rakavharwa nekuda kwekurwiswa kwayo nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Kurukota zvemukati menyika vaKithure Kindiki vati vachavhura munguva dzakasiyana mabhodha anoti Manderu, Lamu neGarissa pamugano wavo wakareba wenyika mbiri idzi. Vanhuwo zvavo vashanu nemapurisa masere vakaurayiwa muKenya nevanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab mwedzi wapera. Migano iyi yakavharwa muna 2011 nekuda kwehondo. Apo mapato ezve matongerwe nyika ave mushishi kuchagarutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Mirishonga ezve matongerwe nyika inonzi yasimukawo zvakanyanya zvikuru mudunhu remasvingo nemamwe maruwa. Uko bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kuoneswa chitsvuku nenhengo dzezano PF. Pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi bato rezano PF pamwe neFAZ vanoramba kuti vane chekuita nemirishonga iri kutaurwa neCCC iyi. Mukuziya nezvenyaya yemirishonga iyi, tabata nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza pamwe nenhengo yeCCC vaGodfrey Kurawone. Tatanga nekubvunza vakurawone kuti zvii chaizvo zviri kuchemwa nebato ravo.
Ichokwadi mukoma Jonga, nguva ino yesaridzo notarisira kuti umwe noumwe munhu akandonyorera zita kuzeti agone kukambeni akasununguka. But tiri kuona kuti handi vatiri kuona muZimbabwe isingari kumasvingo. Zvinhu zvorishungudza semusangano. Handiyo nyaya yoga mukoma Jonga. Gweta remira kudzidzo dzevanhu. Mukoma Veshava vari muchipatara as we speak right now. Vakavhunwa makumbo nevanhu vezano PF. In this period, this era yekukambena, we don't expect that.
Regai tinzwe kuna vaMandaza. VaMandaza, pindurai tinzwe, hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeCCC chitsvuku kumaruwa uku.
Chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezano PF nezuro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kuti izvo isu atitsigire mirishonga panguva ino yemaelection. Mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezano PF vaMnangagwa, pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chetezvo kuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama. Isu sebato rezano PF hatisi kuda kuwanikwa tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirizhonga kana kukonzeresa.
Regai tinzwe vakurawone vapindure apo. Vakurawone, hanzi nhengo dzezano PF dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vaMnangagwa kuti siyanai nemhirizhonga, saka vangadai vari kuita mhirizhonga havasi nhengo dzezano PF uye ngava yamhangarirwa kumapurisa, munoti?
Mukoma Jonga, vanhu vezano havangatiti chikukuvata-vata. Izvi handi zvichaizvo. 2008 muna June, paelection ina 27 June, yamunoziva yakauraya vanhu more than 2000, yamunoziva yakadhisipesa vanhu more than 30,000, vamugare raibuda paTV vachiti hatidi mhirizhonga. They are good pakuita yonzi lip singing and the indicate right and turn left, ndomaitiro avo. Saka handi zvichaizvo mukoma Jonga. Vanoda kuzviita kumanage the public image, asi on the ground vachiita zviri different. Ndo maitiro avo. Ngavasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kusungudza vanhu mumamisha umu. Iwo anenge ari manyepo makuru mukoma Jonga. Mutemo hausungiri maparties kana whoever kuti kumbira mvumo mapurisa, because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda. Mutemo unotisungira to notify the police. Ngovaudza kuti tine musangano pakati, then it's up to the police kuti inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi. Asi now takuona zvinhu zvakasiyana. Polisi yakuita sekuti inoda chikumbire mvumo yekuita musangano, of which that's against the law.
VaMandaza, iro bato renyu rezano PF riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano, nokuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati.
Sekutaura kwandaita, sekutaura zvekare kwakaitwa navamutsvanga, mwese anotsigira musangano wezano PF akawanikwa achinzi aita mhirizhonga. Mutemo wezano PF vanouziva. Izvozvo zvinoreva kuti zano PF ichange ichiteera kwete kwanzi munhu wayo aita akonzeresa mhirizhonga vachishandisa bumbiro remutemo wezano PF. Naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazviri kugara kuchiitwa mune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa mhirizhonga vachateerwa, vachaonekwa vachiunzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazviri kuitwa nevakuru.
Vakurawo retipeti yedu chirongwa, ndanzwa mune zvamurida kutaura.
Ndaida kuva kuti kuwana Zimbabwe nguva yayakwana mapuwa mukana 20 kilograms wasvika. Hounozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda. Musavhotera mbavha, musavhotera mabhinya, vhoterai vatungamiri chaivo chaivo. I thank you.
VaMandaza, mashoko enyu ekupedzisira, tipete chirongwa.
Chokwadi, nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiri wa
watinoda watinoziva ane nhoroondo mutungamiriri asingaunze kuomesa kwezvinhu mukati menyika asingachevedzeri munyika kuti muuye nemasanction tinomuziva nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika ngatiendei tinoti tsepete tsepete pamasvingo ipapo
vanga vari nhengo yezano PF vakennedy mandaza vari parunhare muharare manzwawo zvakare kubva kunhengo yetriplec vagodfrey kurauone vari parunhare kutexas muno muamerica muhuri kurwenga ichikokerwa nestudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk women's round table na8 manhero anhasi apo tichatarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tichikurukura pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvekudya nezvekushandisa kunyange hurumende iri kuti dhora remunyika riri kudzikama sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mabhishopu eroma okurudzira runyararo apo nyaya dzemhirizhonga dzowedzera pamberi kwesarudzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mina mutungamiri nkomo